probably in the latter on the Arab system in the way and still at the Russian Amazon. It's really now in the more, more. Come, they need to store me, you know, living in a half. I'm talking about 3 months. As you go, you know, that women is living in a half. If it is zero, which is on Friday, go back out of Mari, she comes to stay, she has a half. She bought the Rasaka every week, the outstanding months.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwa nekambani kuti inge ichikundikana kubhadhara mihoro iyi kwemwedzi miviri?
Kambani inopa zvikonzero zvekuti haisi kuwana mari yakakwana yekuti ibhadhara vashandi ichikasa purodhakishoni yayo yainenge ichiita. Inenge pesani. Nezvatinoona isusu vashandi kuti aiwa imbeya zvinhu hazvisi kuzvisika. Saka imbeya unenge achitaita kuti hatina mari dzinokwana kuti dzibhadhare vashandi, asi vashandi vanenge vachiona zvaanoprodusa zviripo, vachiona zvakaanira kuti imbeya yange achibhadhara.
Pane matanhirwo amuri kutorawo sevashandi ekuti mugare pasi muite nhaurirano nevashandirwe?
Nhaurirano ndo dzatakaita, asi zvinenge zvisiri kushanda nekuda kuti tanyakuona kuti nemando dziri kuwanda kubva kumushandi dzedu. Nhasi wataura chino, mangwana wataura chino, tinovaudza kuti tinoda zvikwanisiro chese ndokuti masara zvedu kuti ave production base. Kati ndiwa yedu inongoramba achindonzenya mhiri. At the end of the day toona tisina masara zvedu. At the end of the day the blame is shifted on the employees.
Vashandi vangani vamunofunga kuti vangadai vari pakuramwa mabasa uko?
Chaiko zvino tingangotaura zvekuti mbedu yese because haitinawo chekuve magiredha asipasi kusvika magiredha aripamusoro ese hapana wakabhadhara wakakwana. Saka ndingangotaura zvekuti vashandi vese vechizi around 1.2 vari kuchichima